vakauya vanhu achango pedza kudya kumaraundi 7 ndobva ndanzwa alarm yepanze ichirira kureva kuti papa nemunhu anga achifamba panze. Saka pandakavhura keteni ndichitarisa ndopa ndakaona paine varume 4 vakanga vakavhara fesi dzavo nezvimaheti zviye zvinenge zvichaunge zvakaboorwa pamaziso. Two vacho ndovanga vane pfuti, two vacho akanga ane dombo chana chidhinha chaakasvika achimhanya kunotema mota. Achitema mota anga ari pasaidi pake achikanda chinhu chaibvira mumota chichiputika. Ndobva vapwanya rimwe hwindo nechisimbi chavakasiya mumota imomo. Ndobva rapwanyika hwindo riye ndobva vakanda futi zvinoputika. Ndobva vapwanya rekumashure ese mahwindo ekusaidi kwavaikwanisa kunosvika. Saka ini pavakapwanya hwindo rekumberi nekumashure ndandichakatarisa nepahwindo still in shock kuti is this really happening. Then ndopa ndakazovhara keteni riya iri. Ndobva vakanda chinhu pahwindo but chinhu hachina kupwanya hwindo, chakarovera pahwindo ndobvachadonhera pasi. Handina kuona kuti chii. Ndopa ndakachitora ndobva taenda kune imwe room. Tasvika kune imwe room umwe ndopa akashedzera ari panze papo kuti hapana munhu ari kufanira kubuda mumba imomo. Then ndokuchizoona murumu mema ane moto kureva kuti vanga vakanda futi moto murumu iyaye yatakange tiri.
Saka makazokwanisa kubuda sei muimba yanga yakubvira iyi?
Hatina kuzoona kuti kubva kwavo vakabva sei asi vanhu vemucommunity muneighborhood ndo vakazomhanya vakuuya vachivhudzovhura rimwe dhoo reimwe entrance nekuti ndakange ndava kutya manje kuti ndikanobuda neimwe entrance vanouya vobva vatitambira ikoko vatipfuura sezvo vakanga vakabata pfuti.
Saka moto uyu wakakwanisa kudzimurwa here nevanodzima moto?
Mota yakatongobvira kusvika yapera yega chatongo vachidemhe. Then imwe rumu yacho vanhu ndopa vaizotora nemabhaketi vachidira mune imwe rumu.
Saka munofunga kuti ndiani vangadai vakaita izvozvi zvekupisa imba yenyu nemotokari?
Hai, ndiri kutongofungidzira vanhu vana munangagwa because ndo vanhu vakanga vachiharasa kubva gore rapera vachingonditeera kusvika pakundisunga paya ndisina nyaya. Saka dzinenge dziri nyaya dzokuti ndiri kufunga kuti vanenge vaida kuedza kuramba vachityisidzira sezvaakabva kugara vachiita nekuti masvondo apfuura aya vaingova vachipaka mota dzisina manhamba pleti ipapo pambapo. Ndikatombozvitaura kuti mota dzawandisa dzisina mapleti dziri kuuya pambapo.
Saka izvi zviitiko izvi zvinokusiya ipapi tichiona kuti mune nyaya dziri kumatare dzinokwana kuita mbiri.
Zvazvinoita ndezvokuti ukange uchitoitira munhu zvinhu zvakadai kureva kuti uri kutobvuma kuti hauna nyaya, hauna defense. Saka uri kuda kuedza kushandisa maintimidation tactic. Saka inini handisi kumbozviteedzera zvavo izvozvozvo instead yekutoti zvindityisidzire zvinenge zvichitosimbisa kutoratidza kuti ah. Saka zvinyaya ndakatotanga itori nyaya ine musoro instead yekuti vaende mumamerits enyaya resolve to violence and intimidation. Saka inini hai not count by izvozvozvo tichangoenderera mberi sematangiro atakaita kusvika nyaya dzacho dzagadzirisika.
Asi hamusi kuona here kuti muri kuisa mhuri yenyu munjodzi vamusengezi?
Ndizvozvo, I'm actually taking measures dzokuti ndivange vari safe dzandisingakwanisi kunge ndichitaura ipapo. Asi I'm taking those measures dzokuti vange vari safe. Inini I will be very much around to continue with the struggle yacho. Asi mhuri chero yaenda panenge pari safe.